vari kudzeya zvavo but tine kunyunyuta maringe nemafambisiro ari kuitwa nyaya iyi. Takabudikidza zviri kuitwa kune mamwe macommittees ndoona sekuti yedu iri kunonoka kufamba. Chikonzero handizivi nokuti kumashure uko pane paifanirwa kutestifaya vamugunu before the parliament vakarambidzwa. Zvinova zvakatikashamadza kusanganisira naye vamugunu ndodavira kuti vakakashamarawo kuti zvii zviri kuitika nokuti tiripo pakuti tibudise chokwadi. But zvinenge zvinotaridza kuti pane varipo kuvharidzira chokwadi.
Ungatozoti kuti chii chaizvo chiri kupa kuti mugunun'une zvii zvinenge zvichiitika kubaziri?
Baziri rine uori sokutaura kwatakaita. Pane nyaya yekusabatwa zvakanaka kwemadzimai, koitavo kusabata vashandi zvakanaka. Ndikati tine gwaro rakanyogwa rinotsanangura zvakawanda zvokuti taitarisira kuti even veparliament velabor committee vaidai vakatopinda mundima kundoona kuti zvaita ugwa izvi ichokwadi here kana kuti inhema, sezvo zviri zvinhu zvavanenguva zvichiitika. Asi tinoona kuti mafambisirwo ari kuitwa nyaya yacho anotaridza kuti vakuru veimmigration vari well connected kuti uori hwavo hubude pachena. Zviri kutora nguva ende vari kupuwa nguva yekudzidziswa evidence ingaitaitaura kuti ndozvavari kuita.
Nyaya iyi yakatanga rini chaizvo pamakatanga kuchema chema sevashandi?
Ndofunga zvatanga munguva yavakembo mahadhi, ndobva zvakatanga vanhu vachinyora zvemaanonymous letters. Vakazovuya vachombo tikainda tikandoona vachombo, vachombo vakatiti aiwa chionai vamugunu mutauri nyaya dzenyu dzose. Tikagara pasi navamugunu tichivaudza nhunha dzose dziripo, vamugunu vakatiti no, ndava kuchiongorora nyaya dzenyu. Ende ndopakazovuyavo this new dispensation, vamugunu ndobva vamisiwa. Ende patakazenge tava kuenda mberi kupublic service takainda pakusina chimuko chaibuda, kusvika tazofunga kuti tinyorere speaker of parliament vanova vachokuda, tichibhuka appointment navo vanova vakazotipa mukana wekuti tionane nevelabor committee. Ende chakanyanya kutifadza taenda kulabor committee ndezvekuti takataura mupfungwa dzedu tikavapa baro ratava tinaro, tikavabvunza kuti imi sekomiti mune meno here ekudhila nevanhu ava, nokuti vanhu ava vari well connected. Vakatiimbisa kuti vane meno, asi chotishamisa ndechekuti varume ava vakaramba kutaura kusvika pari nhasi hapana zvavakaitwa. Toshaya kuti meno atakapromiswa kunzi komiti yaiti ine meno aripi. Tobvapo toenda pepiri, pane paifanirwa kuzotestifaya vamugunu sezvo vari minista vataidhila navo, tichivaudza nhunha dzedu nezviri kuitika mudepartment. Musi waifanirwa kuzoti vamugunu vahopa humupovo hwavo, vakabva vanzi varege. Ende mashoko atakawana aitaura kuti vamiswa kubudikidza nekubva kwetsvagiridza ngaaitwa naspeaker of parliament ndiye wangapa dhariti zvekuti komiti imbomira kutora humupovo kubva kuna vamugunu. Saka isu takazoda kuzondobvunza vamudenda kuti zvarevei, ndobva tandoona director wavo tikatsanangura zviripo. Director wavo akazotibhukira appointment achiti tivaone, zvikanzivo vamudenda vati tinovaona kubudikidza nokuona clerk of parliament vanova vachokuda. Vachokuda vakazoonekwa vakativimbisa kuti mushure mevhiki mbiri nyaya yedu inenge yavakutanga kuitwa patsva. Bati chionesa ndechekuti vanhu ava vari kupuwa mukana wokuviga humupovo humwe hwataitaura ndozvavari kuita. Vamunangagwa vari on record vachiti havadi corruption. Tiripo pakuexposa vanhu vari kuita corruption asi hapana action iri kutogwa. Handizivi kuti zvarevei.
Tiri kunzwawo kuti makaendesa tsamba yenyunyuto kumuteedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga. Mukatudzo kuti zvakafamba sei apa?
Hongu ndodavira kuti wanga uri musi wa11 May. Ndakanga ndada kundoona muteedzeri wemukuru wenyika vachiwenga, zvikanzi munovaona kubudikidza nekunyora gwaro. Ndobva tanyora gwaro tichitsanangura mafambiro atakaita kwatakabva nepatasvika nezvikonzero zvaita kuti tioona sekuti ivo ndoumwe vamwe vangapedza dambudziko ratinaro. Ndobva tasiya gwaro iroro kuhofisi kwavo. Nanhasi takamirira mhinduro kubva kwavari, nekuti sezvinhu zvatiri kuziva kuti tiri kuita zvinhu zviri pachena, hatina kuda kuvanza kune vamwe ava. Takakopa kuna minista of home affairs vamupofu vakadhinda kuti vaona tsamba takanyorera vachiwenga. Secretary wehome affairs Pemseki tikamupa yake kopi, HR home affairs tikamupa yake kopi, macommissioners epublic service tikavapa yavo kopi, veimmigration vakaramba kudhinda tikanyora kuti varamba kudhinda, asi takavapa yavo kopi nokuti hazvisi zvechiwandi wandi. Inyaya dziri pachena dzakataura kuti izvi ndo zviri kuitika. Zvava kuda vane masimba vane meno kuti vapinde mufield vandoona kuti ndizvo here kana kuti inhema.